A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mflanganyahuye.
And I'm Tungameli Nkwama.
And tonight, we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our websites at www.voashona.com. www.voandebele.com as well as www.voazimbabwe.com and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour, there's, you know, a press conference that has been called. But we just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, he'll be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour. But as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said that there is going to be some kind of structure built, and after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting, and we're still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavela. Silichona njani makhaya. Lamhlanje ku-Live Talk siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe, yena obhubhelekwe eSingapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudoniselana phakathi komndeni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe eNational Heroes Acre, kanti amanye amalunga emndeni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulume li semuliya komgabe umnumzana Leo Mgabe kunsukwana ezedluleyo ube tshona ekhuluma lentathelo izindaba esipha i-update ekhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akhulume lokho kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock khonapho ekhuluma ese Blue Roof esithi yena hayi kukhanyanga sonto akusoze kube kusaba lokubuthana eHeroes Acre. Isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozwimba ngalelo langa ngesonto. Then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyistructure lapho sizafakwa khona lapho zangcwatshwa khona uMgabe National Heroes Acre. Uthi uLeo Mgabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okuthi kubana uMgabe uza vekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sesakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous.
Aiwako nawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro pe atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa tanzwa muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vamugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vamugabe vazowanikwa vachiradzikwa asi hasati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavamugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo? Tine mutori wedu wenhau ari muHarare pari zvino. Hello Blessing.
Hello Marvelous.
Aiwa tinoziva Blessing kuti pari zvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika, asi tipewo mamiriro akaita zvinhu pari zvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavamugabe.
Zviri kuita ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi. Nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mugabe nhasi vari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe zvekuti vakawanda havachanyatsozive kuti zviri kufamba sei. Asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvazve zuva nezuva tingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei. Zviri nani kutomira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematsaurirwo azviri kuitwa.
Taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko?
Kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiya kuzoonekana nemutumbi wavamugabe. Kwanga kuine mhuri yavo, vana vavo, asi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havana kuuya, vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre. Asi vanhu vauya vakawanda zvikuru, vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aaita zvinhu nyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavamugabe yanga iri nani, vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro. Asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumananzombe munyaya dzezveupfumi, vachitiwo vanenge vainesananesana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko.
Blessing, Mr. Mugabe, Leo called you a clever guy yesterday. Yes. And this is what he said this evening, addressing journalists at the Blue Roof. He said, and I quote, "The government, the chiefs, the traditional leaders went to the Heroes Acre. They showed each other where President Mugabe is going to be buried, and that place will take about 30 days to complete." What are people saying about all this, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop, at the Hero's Acre, that is reserved for President. We've never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, or we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of tax bills, some sources close to the similar merely saying that his body was prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rufaro. Yesterday they brought in 5 provinces. Today it was another 5, something like that. So the program seems to be clashing. This is why there is also this confusion.
Mukoma Blessing makwanisa here kuwanikwa muchiona kana kuonekedzana navamugabe tipewo zvamasangana nazvo zvazvakamira sei?
Hongu ndakwanisa kupfuura napo mutumbi wavo vanga vari mu casket pakavharwa pamusoro neglasi. Saka vakawanda vanga vachingopfuura nepo, vadiki, vakuru, vanhu vakawanda zvikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerufaro. Asi nhasi zvinenge zvakatirongekei, kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro, zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisiri vakuvara.
Tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro. Sei iyezvino tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya? Zvaiitika here kudhara izvi?
Ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri. Vamwe vanoda kuti vana vaone, vamwe havadi kuti vaone. Saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya. Kare zvinongo pachivanhu vamwe vaiti vana havaone, asi mazuva ano andokunga kuda seukuru wacho zvinenge wanyanya zvekuti zvinenge zvisasakoshesa.
Aiwa, tisati uchienda zvako titaurirawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei.
Mangwana sekutarisirwa kuti kuri kuuya iko vatungamiri venyika gumi neimwe chete, senataurirwa vamunangagwa nevamwewo vakambotungamira nyika. Vatungamiri variko vatandwa vari kuuya vanosanganisa paUhuru Kenyatta vekuKenya, vaPeter Mutharika vekuMalawi, vaChisekedi vekuDRC, kuchitiwo vaEdgar Lungu vekuZambia, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe, kuchizotiwo Iran ichatumira mumiririri neChina pamwe neCuba, uye parikutarisirwawo vamwe vaimbova vatungamiri venyika kusanganisira vana Pohamba kuti vauye kuNational Sports Stadium ikoko, vana Kenneth Kaunda vanova vanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vadyi vasimuchisano vekuMozambique, ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana.
Aiwa, tinokutenda chaizvo Blessing.
That's our owner, stable genius, the Blessing Zulu. Thank you, Blessing. Tichaa kubata mangwana.
Thank you so much. Mchungai, marvelous.
Okay, you have cheers. A good night.
Ngu Blessing Zulu, itatelizi ndaba yetu, ese Harare, ube kuluma gelapo. Ngakubone lamhlanje ngoba bekugcwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa. Izolo kube lokunyathelana bagxobana, abantu abanye bagcina belimala, abanye bafeyinta, kanti ke namhlanje hayi kukhanya bekule order kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu okube khona. Ngichilo kubana istori lesi udaba lolu luyatshintshatshintsha. uLeo Mugabe lamhlanje utsho lokhu, kusasa uyavuka ekhuluma okunye. Esilakho lamhlanje akukhulume ngalintambama ngokokuthi hayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMugabe sizabekwa i-National Heroes Acre. Ganti ke uthi kule structure kuthiwa yi mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe azavekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intatheli zindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kamgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days so okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uLeo istori sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakuthoyo kodwa hayi okwamanje singathi lizasikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana ikuphi ukuthi uzancwatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intatheli zindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavianzi itineva tereri
aiwari ke itende panare halo kola
halo makadineyo
aiwa tiriwadi tirikutaura nani uyezve muri kupi
ndinozvidzai ruzvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taurai tinzweva ruzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingada zvakato I know that you cannot plan or refer to plan, but as a government, when they were going to run out of things, they were going to say, "We need to get out of this." But as we got tired, we expanded the circuit of our roof. That took us to Kuvanu Pin, which is very bad.
Asika varishizo.
Kuvanu 1 month when we were on the roof. I know that. Kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ESA process ye funeral iyoyo kozoita death iprocess yeningirini sho munhu unganofira kusingapo uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
varuzvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezvevamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
matika matongerwo enyika aakupinda pafuneral sei ndozvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hanzi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe the nephew yes
very unfortunate even a big house cannot take a month to build maonero atinoita kuti if the all things are there cement zvese zviripo it cannot take a month under normal circumstances
inenge iri imba yakakura sei mugoma isingatori emonth
imi imba ine 4 room house iri kutora 3 weeks kuvaka kuharare kungoko mabuilda aripo kozozi this thing will take a month
Three weeks ndio 4 months yacho ka panenge masara 1 week chete.
I'm talking of a big house not a grave ringatore 1 month kuvakwa sure
but it's an important structure it's not an ordinary grave
ndikuona kwandirikuita ndekuti pakuita fanga pane confusion pakuita inside panitori ne confusion ndomaonera andiri kuitawo ini as an individual noti ndichirepresenta anyone kana kuti a group of people there is confusion here
Aiwa mashoko makuku tu tinokutenda iva Ruzvidzo regai titore mumwe kona
watino. Ruzvidzo yakhulumisa ndebele. Munokhulumisa
ndebele. Mina niyatoba doba ankhulumi niyazwa kupela.
Okay, hayi siyabonga Ruzvidzo.
Aiwa tinotenda va Ruzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari zvino. Hello kola.
Hello, this is Mavhe Mavadi.
Ai wadi tukutaura nani uye zvine muri kupi?
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London, South Africa.
Taura itinzwi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families, I can say in another way, they are very clever. In a way, yekuti iyo, they are playing a game in Otara, the Varungu Yavunzi, pretend to be a fool, to fool a fool. Muka Tarisa Panao Jesse Matara Kuitwa na Liom Gabio Ai. Naka Botanga Chiti Nezuro Muna Chanovi Tokajimba. Wakazonga Chita Aha and Nakudaru and Raku Zisai, the Tango Chanda Kajimba Chiti for body viewing. Nasi futi wakati ino akuvigwa ku Heroes. Paka zo buda mungu mashukufu gano ku Heroes kuchenda empty box. Saka na upaku nzipo alishatora mwezi. Atsuku nzipa kuti pangwe wasaru za njumbo ili paduombo ere. Yiku nzipa pangwe pacha cheruwa kubwa paduombo. Like maybe shakaitu asisi u John Rhodes kuzakavi kwa paduombo pangwe shatora mwezi kuti pacherwe. But of which mukatasa from another angle, ye var kumira nayo kunzi currently Mugabe and the chief. Panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret. I remember from kumusha area ndinobva.
Munobva kupi?
Chief wekwedu akapa.
Munobva kupi?
Pa area ndinobva kunana Karo iko.
Ehe, kunhu zvinofamba
sei. China chief akafa. Chief afa, chief akatonzi, aenda kunovigwa. But surprisingly, pane vanhu vakatozomutswa usiku. Few people vakazomutswa usiku. Neve ukama umambo yoyo achinzi hande munovida mambo. Mambo akazovigwa usiku. So we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe, but surprising anenge atovigwa kare. Even pakunzi zvoni akafa musi weFriday. You might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that. But it's not something that zvinongoitika obva waannounce immediately kuti munhu afa. Munhu anenge ari munhu mukuru akadaro. Announce immediately. And vanhu vaere vanovamameno patinakura tinonzwa kuti vanoomeswa vanoita sei. Saka akafa musi weFriday kwakutoomeswa the following Wednesday kwakutounzwa kumusha. Saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei. But kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika, mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa. Saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo. That's why you get to see kuti pamwe parikuita kunge pawirirana mugovernment wobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana. Saka hazvimbofi zvakaitika kunzi vachavatendera kuti vaite presiding over that funeral. Saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin.
Aiwa
tinokutendaiwa mucoffin.
Tinokutendai chaizvo mukoma Joshua Muvene zuva rakanaka.
Okay,
that's it's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk, and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe, who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani, kunjani mnumzana?
Yo makadi yenyu.
Ndiripo hedu ndiva Thabani ri apa.
NdiThabani kubhinga.
Kubhinga kwakamira sei kubhinga?
Hawo binga kuri nani?
Mhm, ndipewo fungwa dzenyu.
Aiwa ile so tuto shamisika kuti kuzva kuitika kuvakuru kuchi.
Mhm.
Ya tuto shamisika kuti ku munhu angagara umwezi era asina kumbovigwa kuchishu kumbovigwa tuto shamisika kuti ku a. Zvizva kuitika kuvaroda kuita sei vakuru kumusoro.
Mhm. Izwi rakasvika kubhinga rini?
Rakasvika musi Friday.
Mhm. Vanhu vari ikoko
kuti vamugadhe vashati kuti sezuva vashani so tanga tichochema nevamugadhe kuti zvavakatiitira kuno kubhinga hapana chavamboita kana.
Mhm.
Vanhu vakamborowa na 2008 vachitorowa vachitopondera kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazoshandisika kuti oko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kochizvi kutoitika.
Mhm. Aiwa mashoko makukutu
vamwe. Ko mukulume.
Ya siyazama ukukhuluma siyakhuluma.
Nakhuluma.
Wathi nebhinga ngokuchona ukamtana.
Alape dinga balombe inibone eminene yakhulu ukuthi hayi ungave njolo sichonire vele hasi u right inenye izinto ziyaba ziyaba right.
Ziyaba. Ziyaba right njani? Ube ngasengu uyumongameli phela. Ubele affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ube ngasekho embusweni ubele iphambanisa njani?
Of course ngoba umgabe uchiye omunye umuntu lapho esesibusayo umuntu wangikhona la futhi ngaye bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana.
Mhm.
So uchiye sefundisile omunye umuntu izinto abezenzayo kathi ezidlulileyo.
Yeba kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba imsebenze emihle kungaba ngemibi.
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi inesikhathi mina ngirandi isikolo asafunda singabhadalanga ama-school fees.
Mhm.
So lapho ngiyazimkhumbula sithi umgabe wasiyeli ifunde ngani ngono lijani.
Mhm. Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona.
Ukubi kunenya kakhulu ukuthi lapha 2008 lapha sachaye dinga lapha sichaye lokuthi sina chivoteri MDC.
Yeba kithi.
So lapha hayi dinga zero mugaba kwamfuni. Balaba abachere bona ukuthi babusa umbuso lo zero lapha dinga sifuni.
Madoda. Hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakobani.
Mwinde.
Mwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regeti vaverengere pane vanyora comment mkoma na previous vowed me achakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa nezviri kuita caller ava.
Vadika tai nje fihlo mpini uhleilande vele straight.
Mhm.
Mhm. Sitato munye njalo umlaleli umthokozise kunjani mnumzana?
Siyaphila.
Yehlisa iradio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kanca.
Right. Yabonga.
Mhm. Usixhuma ungapi wenda?
Hayi sekala yo ladri.
Kutichi.
Ya kutichi.
Hayi kwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi wokarantana nje ukuthi sina siyakhala labe muntu samkazi labe Zimbabwe ngijikelele yabafowethu labodade hayi silahleke okuningi nje kawo mye sikulibale ukufa ikufa akurande singayeni.
Mhm. Utho abeshoneni bathi afanaka utho kubi ma kungakhulunywa umuntu makakhonjulwe ngokuhle nxa esetshonile.
Ya ku ngakubula abantu kodwana ukushintsha lutho umuntu sehambile sikumele simkhulu yalale ngokuthula kuthi rest in peace.
Mhm. Kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala afemu ukuthi uma engavela atsho lokhu kuchilo.
Yeah, madoda.
but you was my side, I would ship an abembono, part of the government, Lave Muliga, former president, as Marisa could not get.
Kodwa nxa ungumuntu lwano ungumntando kayiphikiswa uthi ungatshi ulutho utshile yinto enhle yini khona yona leyo mthokozisi ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi okutshiloyo kuyabe kungayisikho uyabe urong.
Ya kuba umntando kayiphikiswa at times kungu-leadership kumele uemploy ama-decision tactics. At times kumele kube ngumuntu othi kona yawu autocratic leader, you decide and you complete your time. Aba muntu bayakuthikisa i-democracy angihambe i-one kaba le-problem kumele uemploy these uthathe ngalokho awubambe ngalokhwana then
yebo hayi siyabonga mnumzana ongena kuhlela.
Hayi la ngiyabonga kakhulu.
Ngazi ne mtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uri panyanga unofanda kushandisa ma different tactics zviya zvekuti at times ukati izvi ndizvozvo zvinofanira kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect hours afanaka saka
aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu tina Blessing Tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please Blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code namba yenyu tigokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emiwe kwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza muzelium yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa. Top fan yedu Will Sweeney ari kuti caller has a point ari kutaura ndofunga caller vaya vekubhinga ndichaziva. Clever Tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake. Handsen Shepherd Muswere aisa namba anzi please call me. Patience Mulalamabi ari kuti caller has a point. Previous ndiwandamboverenga Chakarisa ari kuti caller from Binga he has a point. Havarovi mpinyi vakaviga. Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno ku South Africa. Aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenhamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu. Nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare. Urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka. Vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu uchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi. Saka toramba takatarisira tinonzwa kuti tina amai Hilda Nkomo vari panhare rigai tende kwavari. Hello Auntie Hilda. Aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwa Mugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vamugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu inga
zvakatooma nyaya yacho yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kuti vamugabe vatofananawo nemunhu akutopikiswa njere nedzavo nepamusungwa kana ukasa vainzi iwo uchanorigwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyayi yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vavadii kungovanzirawo tisu kuti munhu akafanza zorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vaakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishi zvake semutungamiriri akaita kuti tive padare nhasi ivo vane vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura venga ende pane masiki zvaibuda mahighlights ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiroverwa mukuru nevanhu vavo venyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaikanganisa zvimwe vachigonawo munhu wese anotadza Bazi iyo urumende yedu ndoya tiri kudaro kuti vadarire kudaro kuremedza munhu. Ende zvinorwadza sei isusu taizoona kunana South Africa kunana Botswana kauta kuti ah munhu akafada swiki onzi pari kuda kumbodzongwa vanoiti vanhu vakangodai vasinga chemozonosangana. It's so bad.
Asika pa amai Yuda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi.
Mhuri yekwamugabe vakutaura on behalf yokusungurudzika kwavo kuti because nyaya yavamugabe ka yaida kungoti sezvo yazvaitaurwa nadiyo mugabe kuti zviri kwatiri isusu semhuri handizvi. But then hurumende yoyoti isusu hazviite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda pandirozeeka nokuti ndatishuva iyi kuti ivepo. It was because of him kuti yakavakirwa kuti ndoparotina magamba ese. But ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president. Nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kutishungurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa I'm talking from experience. Kana wafirwa unofanira kuningirikina unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know. Unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachinei makare ende wesiye zvinezvo ari kushungurudza chero yafirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuti zvino kuti amuprovensi.
Sibone lapha kulombiko ovela kumuzobanzi Ncube oweslovela kodwa ukhona pha eMelika uthi yena to show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead and still costing his alive citizens lots of money keeping his body for 30 more days. Si ngumuzi Ncube ke lo muzobanzi Ncube. Sithathe umlaleli ecingweni uKnowledge Ncube, kunjani Ncube? Naye ngonkomo siyabonga usungenele kuhlelwa kusipha umbono wakho.
Sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokudlaundlalo okwenzakala ukuthi kati kubela lakuhlele ngaphi Dube njengoba
Ncube ucingo lwakho angazi lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona.
Sikhathazekile baba uNkomo ngokwenzakalayo kwamgabe kathesi ukuthi manje awenzakala ukuthi ayefihla upendini yakhe yokuthina. Kude besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalahlele Heroes Acre. Kanti bengilo mbuzo lapha Nkomo ukuthi kanti uMgabe kasiyo yini hero akusimele yini umuntu achaphisayo izihlobo zakithi manje waye kumele aze ayelahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na if ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu why kuyikuthi wona ahanisa e-Heroes Acre. So kuyinto esikhathazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho kodwa mina ngombono wami Nkomo bengicabanga ukuthi mhlawumbe undoda lo angaye-Heroes Acre kwenzele ukuthi lezi zulu lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona ngale-Heroes Acre kwaziva siyofikelwa ngubani thina.
Hayi leyo siyimbali Ncube, bathi sebevumele nabomdeni ukuthi abekwe e-National Heroes Acre.
yabo kodwa phela masimuzuliyo angazi mhlawumbe ngizweni lokungasiyo ukuthi yena kuvunyelwe ukuthi kuzohamba e-national kwenza wonke umsebenzi 21 short salute kazakhalithole kodwa besebemthatha yena ayelala kwazinto endlini yakhe yokugcina
azibeumbile lokho ngoba ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga. Osokuyikuthi uMgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha azabekwa khona e-National Heroes Acre kompana.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlulela kobulawayo asikuzwisisi kangako ukuthi kanti uMgabe angazi Nkomo lina ngini lapha esitudiyweni ukuthi lithatha njani kambe ukuthi lihero kumbe yivillain ngicela ukuthi-ke ngivekini
ini lapho Nkomo. Thina so umsebenzi wethu ukwahlulela ncuba ukuthi ubani lihero uzibani kasilo hero thina okwethu yikuripota izindaba kuphela.
Nami ngingahlali nje lapha empeni bebiza neZimbabwe mara nami ngilapha ngise-South Africa ngisebenza no-knowledge ngithi uMgabe is a hero uyile nto yiyo namhlanje siyamvota kithi salute biba bina Mgabe elahambe ayolala ehero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo.
Ngiziphathe kahle siyabonga
balikuthi
silisifonele sinohleleni kodwa ke thina akuba lihero kwakhe siyakuthawutha sazike kodwa ngoba vele asiphe singakwenza kodwa hhayi alali kahle umdala vele
esilisikhathi bakithi. Hayi kunjalo siyabonga
umlaleli
siyabonga mavela sanzi tine mumwe mtelele.
Hayi warigaithinde kwavari halo kola.
Hello, Tete Mavelas, Mavelas.
Ayi wacha tswera makadiko mkoma Donald.
Ndipo zangu.
Taura itinzwe.
Ah, izvozvisa Tete Mavelas, zvakutosvika.
Taura itinzwe zvipi manje
mkoma? Azimuri kubva kumasvingo here mkoma Don.
Ndinobva kumasvingo asi hangu paizvino ndiri kuno South Africa.
Na, ndanzwa kuti zvinohlisa ndikati hai masvingo.
Zvishuwa.
Taura itinzwe. Mashiswa
nei hurumende yakada kumanikidza nokuti pane ivo vachavo vakazvitaurira kuti handidi kuvigwapo nezvikonzero zvavanoziva vanhu vakashanda vese musakangamwa saka chavo kuitika ndekuti vari mugovernment ivo vamunangagwa vanozviziva kuti iwe sei wakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa iyo yekana kukura kwayakaita magamba ose ari ipapo vakavigwa ndivo vashomawo vamwe vavaizongoti vaichava asaina deputy kana vanenge vasingawirirani zvakaita vatekere vakavigwavo vasipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvekutaurirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navo Mugabe saka ende mukatasakutoti kupinda kwavo ndiukwalifaya kuti wapinda ipapo kwaitonetsa waiva mukakarara nokuti vatomboramba zvimwe zvenguva kuti haukodzeri nekuti hadi munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopaparticipata chaizvo kuhondo vatinitoziva chaizvo vaitwa nemasitara epamusoro asi havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vangari vanyanga panguvai saka varipo vakuona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwezvi ndosaka makaona kana kuzoti one commando baraki hauvatiko pane bhoki ndepane munhu pane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazvaiita zvekuzama kuputisa muchaka nezvava kuitika zvokuti kwakuzovakwa chinoti kwahiro zeika pakagara pakavakwa oredi kana ndisinga resi saka chioda kuzovakwa chimwe chika chei chiri chii.
Aiwazvakupa
mutu mibvunzo yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatoigwapo oredi ka vanofanga kuzvibvunza kuti saka nokuti ivo vakangobvuma mudenga mudenga but tasiyamuone vanoziva zvazvaitika chazvakunoita manje
aiwazvakupa
mibvunzo ndisakamutoona kana hurumende yako tasokumanikidzawo kuti chii ndiwaimboisawo vamwe ipapo saka zvizvi chii zvoita zvokuti pane handingabitisa dzandoti handizvi ndoti ini jai Tete Mavelas ine ndabika ndorega kuzva ndoita zvokuti mabikiro andaita ndechiziva kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mibvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinofanga kubudisa chipoindi iyoyo kuti hai tandiregesa kuti nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwokubviswa pachigaro kwavako kwavasita pakadai nekuti hiro zeika munozviziva mose kuti vanhu vaitiswapo vati vane mukakarara vamwe vachitonzi polisi bhiroshopogara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzisa kuti ha ngatife kuchikombela nokuti chete chete Saka izvizonetsa kuti mazvira zviri kuzvuchite kuti chichiri kuti kudatongoti edu vada kuvhiga kwazvimba dai zvechinguva dzi guys kuti zvinongoda kuti zvotinetsei mazuva pete avanda vakushira vanhu kuti chichinombonyatsokuitwa chaizvo
aiwa
pakava kwakare nekorean government yatinoziva tose
aiwa musasa
tinoda kuzombovakwa chimwe chazonyanya kuda kutora mazuva akawanda chingava chinyi
aiwa
Musahla mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatichaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifonai maminits anotevera saka tichabvunza mubvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
hanzi 30 days that's the headlines across you know the world over the latest on the burial of Robert Mugabe but nike abalaleli sibone ku Facebook ekhasini leviyo indebele kulomihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe kuyini konoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lati iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone ingcwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesehlupha sesihlupha sefile akangcwatshwe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele uGift Dlamini utwena skathele ngendaba zikamgabe kusasa okwenzakala ukuthi ukuzaphiwa abakwamanyamazwe inkokheli zakwamanyamazwe bakhona uThabombeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye abavela emazweni achiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basibone bemvalelisa sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lanamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni kunjani umlaleli
ngibona
ye igama mbani baba
kanani
ngubani
Mashangana.
Mashangana.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho ba?
Mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamungwabi because uphekisithathi mahhala umbona le mali lo muntu lo. Ilize leli walimoto wasamosha imali futhi.
Nayi bathi basalungisa phela indawo lapha afihlwa khona.
Abanye labathi yena ikuyini yena angalibaliwi abanye laba kanti bethona abantu bawa same time why yena angalibaliwi
na lapho angazi baba ngeke mbaphendulele
hawa awubaphenduleli nami sengikhuluma njalo hayi manje la bayaphosisa ngale ndlela le ngoba leyayenze yakhe idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi
kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesi bani
hayi phela imali kufana la eSouth Africa ngithi phela bozuma nabo ba-aka imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-chekti yabantu le akuthi imali yakhe phela le
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana.
Mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kubona le echireza ngayenzani lutho akuna mgwaqo akuna mabridge mathile angiyabonga phela umuntu akuna into ayenzileko.
Hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana. Hazina wa masangana hapana zvavakatiitira vamugave ya kuchiredzo kwanzi hapana zviripo makumbo enyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura naoni yasikuni rukaro ikurunga.
Ah, ndimi muri kumashonaland west chaiko. Kwakadii iko iko?
Kuri nani zvako?
Taurai tinzwi.
Kuchema tiri kuchema hedu nekuti vane zvavakagona havo, asi pane zvimwe zvacho hapana zvavakaita baba ivavo.
Zvavakagona ndezvipi zvacho?
Vakagona havo kuti isusu sevana vechidiki tigone hedu kuenda kuchikoro, takadzidza hedu bhadi mabasa hakuna.
Muri kuitei mazuva ano?
Takadzidza madigiri, tinawo madigiri akawanda asi hatina mabasa. Taotoona kuti hapana kana chatakadzidzira nekuti madhigiri acho arungopfu kuti ari mumba.
Makadzidza kupi mukoma?
Kuchikangwe.
Ko pane zvamataura yekuti ipapo vakagona zvavakanyanya kukutadzirai chii sevechidiki?
Tine hama dzedu, ndofunga mukarangara 2008, tine hama dzedu dzakarohwa zvakanyanyisa nemayuthes anopf. Ndidori nehama yangu yakashayika yakarohwa nehama nemazanu pf iyaya, saka ino handinzi kufara kana muchitaura nyaya yezanu pf. Zvinorwadza zvokuti handina kana chekutaura.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Mazviita sei?
Tiri kunzwa, we are hearing there from one of our callers from Karoi in Mashonaland West is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying, even on Twitter, Marvelous. We saw the MDC officials, including David Coulthard, Tendai Biti, Wende, Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you are paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. So that's an issue, really, to many people, especially MDC supporters who lost loved ones in violence, including Gurawundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Saka vanhu vanenge vakaungana here pa 30 days zacho? Ari kubvunza. Tichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata, vanga vati tivabate. Chirongwa tisati chapera asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo hanzi, isusu tiripo paBlue Roof apo, no problem for 30 days chero, muchitipa kudya chete. Hanzi, isusu tine tiriko kuBlue Roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko hanzi hanzi ko asi pane question iripo zvakare. Hanzi, ko hanzi vamukomo vakavigwa paHeroes zvenharo wani? Handina hangu umbowo, but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo? Kozoya Clive Machekano ari kuti vhivha vaRobert Mugabe, saka vane vamwe vari kuvatsigira, vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano, munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bob ari kuzvinzwa here kana kukuonai? He is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Munzwe zvinotaurwa nezverufu. Inga munoti munonamata wani. Saka ari kuti ndiwo mazwi anofanira kubatwa nevazhinji. Mbedzi Ronald ari kuti please call me now. Aiwa, tiri kuedza kukufonera iyi Ntunga.
Yebo, kunjalo. Marvelous. This is Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days. Okutsho ukuthi uMgabe uzangcwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabekwa khona eHeroes Acre.
Mhm. Thukunzi wathi nemthereri. Hello, caller. Hello. Ai, wathi ribadi. Thukusona nani uye zve muri kupi? Tinokutenda inarenya isikunyatsonzwika asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. I think you know time is really not on our side, but regai timbonoti pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa. Tanga tiri kutaura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Atanzwa musukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa inonzi mausoleum. Manditi ntunga kuno kuti tinoiona zvedu muno muAmerica, tinodziona dzakakura chaizvo asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingcwaba imozilium, lingcwaba elakhiwayo ngani ngokuyindlwana. So uthatha isikhathi, is a special grave. Yikho nje abomteni kaMgabe besithi kuzathatha isikhathi esingangenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope in those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the drama that we have gone through as journalists,
yes,
already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former President of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many. Saka ndosva takatarisana nazvo ntunga asi nguva yedu ndoyadyikanana.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once, I think the controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti ndiani vasvika ku National Sports Stadium, asi program yemswe shondo ntunga ndo ichiri irikunetsa. Mm-hmm. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcast tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Mfanganyahuya in Washington.
And I'm Tungamili Nkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi, tete mbogare pachirongwa chiri kunakiza ndi Colin Madondo. Sorry, we have to go. Sorry.